kwa tuwa li sinora li zakuti mshakabu munu anga akifari kwa nevanu panu baku mativi akasiyana siyana azirewi hazo kuti kupokana kwa maru kuita watunga mire wacho hakuna kwa kuri kunyangaja azizangura li zakuti vanu wafunga kukanganwa ni kupokana kweri kuitwa mubatore MDCT kuti batani kuti vange vachiona kuti muwavo apiwa beria ine chiremekedzo zvinoratidza kuti kune shungu dzekuti zita remusangano wacho brand yatingati muchirungu brand rupaur wacho runge ruchisimudzirwa ndo zvandingataura paiko zvino hazvino zvinofadza
tanzwa mukuru vakamiririra MDC vachitaura vachamisa vachiti hurumende yangadai yakaratidza vatsvangirai ruremekedzo vachiri vapenyu kwete kuti nhasi vashaya vakuvaperekedzwa nechikopokopo kubhohwera vachipa rubatsiro nerutsigiro rwose tingati hurumende ingadaro iri kuresva here kupa vatsvangirai ruremekedzo rwakadai
pachivanhu patinoziva ri kune vara rinoti zita rinoti wafa wanaka inini pandanga ndichinyatsoongorora ndandichoti inini pfungwa dzangu deno angari Robert Mugabe asina kana kutombo nyaya yacho isina kana kutombonzwikwa kuti yaifamba sei saka hatirangarirei kuti vamunangagwa munhu ari muzanupiyo nhoroondo yekupokana pakati kwemapato anopikisa nezanupiyo iripo yakanyogwa hazvityise kuti vatoedza kuva pavanogona napo kuti vange vachirata kuti vane shungu nokuti hatorangara kuti vakatomboenda kaka vachinoona vatsvangira vamunangagwa asi ichokwadi ndechekuti deno yanga iri hurumende inonzwisisa multi-party democracy vaide vakatatidza ruremekedzo kuboba mabato anopikisa nekuti mubumurire remitemo arimo asi sokuona kwangu inini munhu akamira kuzhe vaedza vangozongoreswavo kuti vatadza kuti vaite vatangirai national hero asi zvaitwa zvacho ndofunga ngati ngozvikorokotedzai
mabva mabata nhau imwe yandanga ndichauya kwairi kuti munhu ave nechiremerera chekunzi gamba renyika zvinongotora here kuti aende kuchikomo chewarren parks icho avigwe pane vamwapo kana kuti unogona kuvawo gamba ukatosimukira zita rako nezvawasiyira nyika usina kuvigwa weikoko kuchikomo icho
aiwa kaishishi tinoziva kuti pamutemo wemuzimbabwe kana kuti hazvingangosimuhamzvemubumbiro remutemo kana mastatutes but asi maitirwo anoitwa basa manational heroes ese munyika dzese pane nzvimbo munina paanoradzikwa ende isusu muzimbabwe tinoziva kuti magamba ese anoradzikwa muwarren hills paheroes acre zvakanaka hazvo tingotaurira nehedu tichimahwawa kana maheu kuti pavanenge vakangoradzikwa zvinongezi vachingotarisirwa segamba zvakanaka asi sokuona kwangu inini deno zanupf deno munangagwa nachivenga vaita kutsenga mvura vakati aiwa kana munhu ari gamba ende uye igamba zveshuwa ngaaende anoradzikwa kuna magamba ese vana josia chinamano vana joshua mukabwo mukomo vana solomon mujuri ndio mavonero angu kubhoera angange anzi ari gamba asi sekuona kwedu vanhu vemuzimbabwe magamba ese ngaaradzikwe nzvimbo imwe the citizen of Zimbabwe, chizvarwa chezimbabwe igamba rezimbabwe deno raradzikwa kuwarren hills kuna mumwe magamba
pane mumwe mutauriwo aiti vanhu vemdc vachenjere kuviga vatsvangirai nebato ravo zvakare mugomba rimwe chete munoonawo here sekuti mdc icharamba ichimuka ichikwiririra kubva zvashaya vatsvangirai kudai
ndinofunga kuti pane mumwe mutauri ataura hake pasangano kati kufa kwemudhoni hakusi kuvharwa kwekamba kusimba kwesangano neyatingati isusu propensity to grow muchirungu inoratidzwa nokuti ngakuve nealternative leadership saka vatsvangirai havasiwo vakatanga mdct mdc yakatangwa nemagungano akawanda emapato akasiyana siyana saka ngavaga zvichiratidza kuti mendership yavo kugona kwavo basa vakasiya vanhu vanogona kuiti basa ravo rienderemberi ndo legesi yacho saka inini handifunge kuti kana vatsvangirai vavigwa ndokufa kwebato ngakuite kusimudzirwa kwebato ndozvinoratidza kuti legacy yavo yakasiya Modi yakasimba yakaine midzi yakadzika.